Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 14 2024 makateerera ku Studio 7 ndipenyire nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa votarisirwa kusarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore mashanu musarudzo dziri kuitwa izvozvi mudare reparamende renyika iyi. Vana vana voendeswa kuchipatara nekuda kwenzara kumasvingo. Vari kumaruwa vochema chema neuori unonzi huri kuitwa nemamwe makanzura pakugoverwa kwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kutarisirwa kusarudzwa nedare reparamende nhasi kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore mashanu. Sarudzo dziri kuitwa izvezvi nenhengo dzedare reparamende dzichangobva mukutoreswa mhiko maawa mashoma adarika. Kuvhota kuri kuenderera mberi mushure mekudomwa kwaamai Toko Didiza veANC semutauriri mutsva wedare reparamende. Bato reANC nereDA anonzi atenderana kuumba hurumende yemubatanidzwa pamwe nemamwe mapato madiki anoti reInkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandiri.
Kuratidza kukura kwatiri kuona kubva kune vematongerwo enyika yekuti vesouthsouth vari kuda kuisa nyika mberi kudarika their individual benefits. VaRamaphosa, I think from the way yafamba voting pana speaker Toko Didiza nemamwe maprovinci muitikiro waari kuita uri kutaridza kuti achaita mukana wakanaka wekuti vaRamaphosa vatoita zviri more than zvavakaita vangori ANC yoga.
Nechikonzero chei?
Nemhaka yekuti izvozvo tichaona mamwe mapati akawanda anenge ave pati yeGNU kana kuti Government of National Unity vachidimandawo more accountability. Saka maissues akaita state capture, umbavha nezvimwe zvinenge zvave zvishoma nekuti vanhu vanenge vachiziva kuti madziso akawanda akatarisa saka kuba kunoita kushoma. So ndinofungidzira kuti zvinogona kufambira zvakanaka ruzhinji nemhomho yeSouth Africa panyaya yeservice delivery, nyaya yekugadzira mabasa nenyaya yekungoti zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanaka. Zvinoita sekuti mubatanidzwa uyu uri kutaridza kuti vari kunyatsoziva kuti munhu munhu achawanei, munhu achaitei, even neIFP neMPF vari kutaridza mapati wayo kuti vari kunyatsoziva zvavakaagiria and kana pakasawana anoputsa chirangano ichocho zvinofanira kuve nyore kuti vashande vese.
Tichitarisawo nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa, munoona kuchichinja here nekuda kwehurumende yemubatanidzwa?
Tofungidzira kuti nemake up yegovernment maforeign policy positions acharamba ari predominantly eANC, asi zvinenge zvave nyore kuti ANC itore position iri progressive nekuti inenge ichikwanisa kutsanangura kune mamwe maliberation movements kuti aiwa hurumende yedu isu ine vanhu vakawanda. Saka patinoita position inofanira kureflecta position yeSouth Africa kwete just ANC. Zvatogara tichitaura zviya vazulu kuti Zimbabwe haise foreign policy issue muSouth Africa. Itori domestic issue. Nekuti maZimbabweans ari muno akawanda zvekuti every day maSouth Africans anofanira kuramba achiinteract achiona maZimbabweans in every space. So izvo zvinoita kuti South Africa takumeka madecisions, especially pave negovernment yemubato yemidzwaizi, vatsvaye kumeka madecisions anoreflecta kuda kuona Zimbabwe ichigadzirisa matambudziko ayo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vana vana vanonzi vakaendeswa kuchipatara chekubikita kumasvingo nekuda kwenzara yakakonzerwa nekudya chikafu chisingavake muviri kana kuti malnutrition. Parikutyirwa kuti vana vakawanda vanogona kuguma vaita kwashi kana pakasawanikwa chikafu nechimbi chimbi sezvo nyika yakatarisana nenzara isina mukare akamboona. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chisangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF chekubatsira vana nezvekudya zvinovaka muviri padeu reOne Rural Health Center kwamanyuchi muward 24 kubhikita nhasi, mukuru wechipatara ichi amai harovandirambana pasi vati vakarapa vana vana vakange vatanga kurwara nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri.
Kana mwana yeye akatoderwa nora kuti mwana yeye unotova nedambudziko, mwana yeye tinotomuadmita, tinomisa mumabhuku edu. Mumabhuku aya tinobva tanyora tomupa lambinati. Tapa lambinati kudero tinenge tichimumonita.
Vayambira avo kuti huwandu uhu hunogona kuwedzera zvakanyanya nekuda kwenzara yakapfunyachisero munyika. Vanotungamirira bazi rezvekufambiswa kwemashoko muUNICEF vaYes Willimot vati nekuona dambudziko iri vakabva vaita chipatapata chekuparura chirongwa chekupa mhuri dzinosvika zviuru zvina mumabhuku gumi nemana kuward 24 chikafu chekupa vana vane makore ari pasi pemashanu uye kupa dzidziso kunana amai vavo pamwe nanambuya utano wemumaruva.
With regard to healthcare, that might mean that in addition to having the health facilities, equip the health facilities.
Say UNICEF, tinoshanda nehurumende kuti kodzero dzevana dzeutano nedzidzo dziwanikwe. Kuutano tinobatsira zvipatara nezvikwanisiro sezvataita pano uye nevanhu vemunharaunda.
Amai Ana Vhundukai vanoti dzidziso yavari kupiwa yakakosha zvikuru.
Ine ndakabatsirika zvakanyanya nenhau yekudzivirirwa kwevana uko panguva yandanga ndichiyamwisawo mwana wangu.
Pasi rose vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe kana kuti 181 miriyoni vari pasi pemakore mashanu kana kuti mwana umwe chete pavana vatatu vakatarisana nenzara inotyisa zviri kuvaisa munjodzi yezvirwere zvekaita sekuperezeka muviri zvinovaisa munjodzi yekubatwa nezvirwere vachigona kuzofa. MuZimbabwe, United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF inoti vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 886,000 vakatarisana nenzara inotyisa. UNICEF yakatozivisa kuti iri kutsvaga mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 miriyoni kubatsira vana ava. Pachirongwa cheUNICEF ichi vana vari kupiwa hupfu, mubhunga, binzi nekukurudzirwa kudya zvikafu zvechivanhu izvo zvinovaka muviri zvakaita semazai, mukaka nebota rehupfu hwechimera. Izvi zviri kutambirwa nemufaro nevabereki vakaita saamai Chipo Nyahunda veKuvillage 5.
Kufidha vana muno muward 24 chakata pachakauya isu tiri kuona sekuti tiri kutibatsira maererano nenzara iriko gore segore rineiri. Apa pakatoipa nokuti vana vazhinji tiri kutarisa kuti pamwe vachafa, asi nekuda kwechirongwa izvi tiri kufunzwa chikaramba chichiita tichibetserwawo nofunga vana vazhinji vachaita utano.
Kanzira wekuward 24 vaSteven Chakavamba vebato reZANPF vatendawo rubatsiro urwu.
Saka chikafu ichi isu pundutso yazvo tiri kuona ichibatsira nokuti chikafu ichi chinenge chine zvese, chakabhalanza uye chinoita kuti kana munhu akange adzidziswa akachibika zvinonge zvakurwa kuti izvoni mhuri inenge yakuwana utano hwakakwana.
Ongororo yehurumende nemasangano eUnited Nations inonzi Zimbabwe Livestock Assessment Committee kana kuti ZIMLAC yakaburitsawo pachena kuti vana mamiriyoni mana nechidimbu kana kuti 4.5 million vanodawo kupiwa zvekudya zvinovaka muviri pavanenge vari kuchikoro. Asi nyanzvi munyaya dzezvechikafu dzinoti kuunganidza mari dzakadai kunogona kunetsa sezvo nyika dzakawanda pasi rose dzakatarisana nedambudziko renzara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mukuru wekambani inonzi Carol Seedlings muzvari vimbai Caroline Kaitano vange vanoti vari kufara nekusarudzwa kwavo kuva pakati pevarimi vakasarudzwa kuzokwenenzvera ruzivo rwavo muAmerica nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti United States State Department. Chirongwa chekudyidzana kweAmerica nevarimi vemuAfrica chinonzi Alliance for African Partnership. Gore rino kune varimi kubva kunyika dzinoti Zimbabwe, Rwanda, Zambia neSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Kaitano kuti tinzwe nezvechirongwa ichi.
Zviripo zvakawanda chaizvo zvatadzidza. Kuno takaona kuti hakuna chavanorasa pane zvavanorima. Inova iriyo nyaya huru inonetsa chaizvo kwedu kumusha. Tinoona vanhu vachirasa zvakawanda zvavanenge varima, especially kuhorticulture. Saka isu tinoda kunovandudzwawo vari kumusha kuti aiwa hakuna chatinorasa, ngatifungei zvakadzika dzika kuti maproducts edu tinoawedzera sei kuti ave nevalue yakakura kudarika zvatinongoita tichitengesa zviri fresh.
Muri kumusha munoshanda nemapato api kana kuti mapoka api wezvemuri kupi?
Ndinoshanda ndiri kuNorton. Ndine kampani inoita zvemaseedlings. Ndichishanda nevarimi vakasiyana-siyana. Ndinoshandawo nemakambani akaita sana Chatter Seeds, ana Syngenta, Zim Farmers Union neFederation of Young Farmers. Ivavo tinobatanidza tichiona kuti varimi vedu tovabatsira sei kuvapa mbeu dzakauchikwa zvakanaka nekuvadzidzisa marimiro anoita kuti vave negoo rakanaka.
Tobotarisa nyaya yemadzimai, taona muri mauya kuno makamirira madzimai. Kune madzimai here ari kuita zvekurima kumusha uyezve zvii zvamuchavapakurirawo?
Madzimai ariko tiri kutoona kuti iko zvino madzimai ari kuya akawanda achida kuziya zvekurima. Saka tadzokera uko tinoda kuti tivasimbise kuti aiwa muvhu umu mune mari, tinoda kuti tingovapa kakutenda mavari mune zvavanokwanisa kuita, tichivavandudzawo tichivapa ruzivo runoita kuti vagobatawo kurima sebusiness kwete kungorima, asi kuti varime zvine hungwaru. Kune kurima nekurima zvine hungwaru. Saka tinoda kuti vazive musiyano vagokwanisa kuramba vachiwana upenyu mukurima nekutopawo vamwe mabasa. Ndo zvatichange tichiita patichadzokera.
Mamuri muno muAmerica kwenguva yakareba sei uyezve makaenda kupi nekupi kwamakanyatsoona kuti aiwa uku tadzidza zvatichanopakurira vamwe?
Tandiri muno muAmerica kwemasvondo mashanu. Tandiri kustate inonzi Michigan, tiri kuEast Lansing kuuniversity inonzi Michigan State University. Vanoyanyoita nezvekurima takafamba mune zvakawanda. Isu tinoita zvekuhorticulture, zvekurima kwemiriwo. Saka taiona kusanganisa kwavanoita miriwo yavo nekuunza maherbs izvino tiri munguva yatinoti zveclimate change. Saka tinoda kuona kuti neclimate change iyoyo toita sei kuti tirambe tichirima zvine hungwaru, tichionawo kuti vanhu zvatiri kuvapa hazvina mishonga yakawanda. Saka takadzidza zvakawanda chaizvo zvekuti kune mbeu dzinofambidzana zvakanaka nekungoziva kuti kana tangoti tiri kurima hatisi kungorima chete, kuziva marimiro acho anotipa mari nekuona kuti tingarambe tichivandudzana sei.
Mukuru wekambani inonzi Carol Seedlings muzvare vimbai Caroline Kaitano vachitaura vari parunhare muno muWashington DC naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ehurumende yeSudan anoti auraya Ali Yagub Gibril, mukuru wechikwata chemauto chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces. Gibril, uyo ange akatemerwa zvirango neAmerica, anonzi aurayiwa muguta reAlfashia mudunhu reDarfur. Nyika nomwe dzakabudirira G7 dziri kupeta musangano wadzo muItaly nasi dzichikurudzirana kuti dzibatane kuti dzikwanise kukunda matambudziko ekusagadzikana pasi rose adzinoti ari kukonzerwa nenyika yeChina. China inonzi iri kubatsira Russia nezvombo zvehondo. Kumucheto wemusangano uyu, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaitawo musangano naPope Francis. Vamwe vagari munyika vanoti havasi kufara nemari dzavari kubhadhariswa nemamwe masabhuku nemakanzura pavanopiwa rubatsiro rwezvekudya kubva kuhurumende kana masangano akazvimirira oga. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vari kubhadhariswa dhora rimwe chete rekuAmerica kana madhora maviri zvichienderana nekukura kwemutunhu. Mumwe mugari wekukazangarare kuhurungwe vaNorman Gora vatenda kuti vari kubhadhariswa mari idzi.
Chokwadi nyaya kubhadhariswa iyi tiri kuona kuno kwakazangarare ukaro iyi nyaya kubhadhariswa pakaipa mubaba. Chokwadi ivo vanenge varipo makansera zvacho bhati hapana tiri kumbobudirira ndo zviripo zvongonzi bhadharai madhoradhora pasabhuku iyi wega wega.
Mumwe mugari wekwazvimba kumashonaland west muwadi 10 amai Jessica Taruziva vanoti vanobhadhariswa nemasabhuku makanzura aripo. Vaimbove nhengo yedare reparamende asi vave sabhuku kushurugwi mudunhu remidlands vatemba muliswa vanoti kunyange zvisiri pamutemo varimi vanobhadhariswawo zvakare kuti vapihwe zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvi zvagara zvichiitika even kumainputs egovernment. Vanhu vanobhadhariswa. Mutemo uripo ndewekupi they must get to the person at zero cost, which means hapana mari inobhadhara munhu.
Vamuriswa vanoti kwava havaite zvechitsotsi izvi.
But my transporters, matsotsi, vanoliaza nevashandi vehurumende panyaya idzi. And it's important kuti vanhu vaprotectwe. In my village, no one is allowed to pay for anything. Kana munhu ada kuchaja vanhu vemuvillage vedu toti ngadzokere nezvinhu zvacho. Una taadzokere. Uhori wagara uripo kubvira kudhara.
Sabhuku karengesha vabhibho karengesha vekumagunje kuhurungwe vanoti masabhuku anoudzwa nemakanzuru kuti hurumende haina motokari dzekutakura zvekudya vachinzi vanhu vavo ngavabhadhare mari yekutakura chibage kuti chikurumidze kuenda kuvanhu. Sadunhu wekwazvimba vagibson Jenami vatiwo dzimwe nguva vagari vacho ndivo vanenge vakumbira kuti vabhadhare mari kuti chibage chisvike pedyo nemisha yavo sezvo dzimwe nguva kwachinenge chasvika kira kunenge kuri kure.
Chinoenda pasenda pachinonzi apa zvepatiri kuofloderwa. Saka dzimweri dzenguva pachiri kuofloderwa nekuri kuenda vanhu kuri kurefu. Saka musha ukagara ukafunga kuti taakuita zvakati zvisina kumanikidzana. Handione unge painge paine problem nokuti dzimwe nguva vakutsvaka kuti inoenda kuvillage chaiko.
Mukuru wemadzishe mudunhu remashonaland west mambongezi vapita pasi pamire vanoti kubhadhariswa kuri kuitwa nemasabhuku asina kugadzwa zviri pamutemo zvikuru vari munzvimbo dzakagariswa vanhu patsva.
Masabhuku ari kumaresettlement asati ave masabhuku ave akagadzwa zviri pamutemo because nzvimbo dzacho dzichiri kuda kuitwa inonzi emplacement iyayo. Saka anenge achinzi maziso amambo zvichida ivo simairoro havari wani nebusiness zvichitwana kanselament.
Mambo Chundu wekuhurungwe vaAbel Chundu vanoti pari zvino vari kupa vanhu chibage chezunde ramambo vachiti vagara havabhadhare kana kobiri.
Pari zvinoizvi izunde ramambo chikafu chezunde pamuzinda wamambo vanhu vari kuuya vachipiwa chikafu ipapo pamuzinda wamambo kupiwa pachena pasina kana kubhadharisa.
Mutauriro webandiko rezvekuchengetwa kwevanhu muzvari Respect Guti vanoti hapana zvavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vanhu havafanirwe kubhadhara sezvo vanotakura zvekudya vanenge vabhadharwa nehurumende.
Vanhu vari kubhadhariswa madhora kupi? Mune evidence yacho kubhadhariswa madhora here?
Gore rino Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 miriyoni vanoda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakakumbira mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti 3.3 biliyoni kune nyika nemasangano ekunze kuti ibatsire vanhu nezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, vatereri nevatepfenyuri vacho, makadini vashamarari mese. Ndinotenda nechirongwa chabudiswa navambofana icho chataurwa pavakomenda nyaya yeJudicial Service Commission. Ndakatomboenda kunoisa complain Judicial Service Commission, ndatadza kubatwa zvakanaka mudare. But ndakaona kuti shuwa hapana vanozvipembedzo zvavo kuti vasisa makore 14 asi hapana complain system yavo ngavaigadzirise. Ndakasvika ndichikomplaina kuti ndakabatwa chibharo nemukadzi nemunhukadzi. Ndikasekwa kubva kwese mukoti pese kusvika pese ndaingosekwa. Nemajaji acho nei vacho vakuru vacho vanotambira zvichemo zvevanhu vanenge vasina kubatwa zvakanaka mudare vaitondiseka.
Ndoda kuzivisai kuti isu samaZimbabweans hatigamuchiri zvinhu zvengochani. Hatimbodi chero kukai America yaoma musoro ikadini ichitaura zvamarights. Zvimwe zvose tingawirirana asi zvengochani hatidi. Tiri kushandikusirwa vanhu kuti vashandike kuita mhuka zvisina nebasa rose muno muZimbabwe. Ngavaite zvengochani dzavo vari ikoko kwavo mhiriko makungu, hatidi kana kuzviwa izvozvo. Iye Chester Samba unokura achimiririra ngochani idzodzo, naiye ngochani yacho sada mari zvisina nebasa. Achida kutichinjisa zvinhu zvatakararama zvatakakura tichiziva muupenyu hwedu, oda kuti tiite zvekumhwa zvenguruve nemhwa izvo.
Haisu totangopawo kutenda nezvatine chichiitirwa mukati muupenyu. Tinongoti dai president wedu wenyika yeZimbabwe waramba vachingotungamira nekuti wanokurudzira runyararo munyika. Izvozvo tinozvida, izvozvo ndizvo tinozvitenda. Nanhasi ende mune runyararo, sadai maramba mune runyararo. Ndatenda hangu.
Tichitimbotaurawo nezvanamunanga abvava pamhanya kuenda kunana Russia kunozama kuripota kuti Zambia ndiyo nyika yakashata. Isu muno musadhiki takatotarisawo Zambia ndiyo nyika iri kutovaka zvine musoro. Dziri muBRICS dzacho vana South Africa ikona mapuredhendi acho ava kuchema kuno kuchemera kubatana nevanhu. Iyo ndotadza nei kubatana nevamwe kana asingagoni kuita zvinhu zvacho.
Warriors for ED yakarohwa neLesotho kurohwa 2-0. President wari kuRussia achitaura zvavo zvokunyeya zvokude hondo. Tiri kutongwa nechinhu chisiko mhani.
Ndo president wedu munangari wakamirire nyika akaenda kotaura kuita makuhwa kuRussia. Ndofunga kuti Zimbabwe yauchida kuchinaka manje, yakuchida kuchinaka kwazvari uku manje kwakuratidza chiedza. Nesuisusu kana zvatotanga chimauto neZambia tinoti ato against iyo Zimbabwe yacho, totodzibatawo futi dzacho tochitorwisana naye Zimbabwe yacho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu asi musinganyombe kana kutaura zvemhirizhonga paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinoita hurukuro nevaimbi, tine hurukuro nemuvimbi achiri kusimukira musambo wenziyo dzechitendero Rudo Matsika. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tanga kuimba kuita zvemagitari chaiko ndakatanga gore rino
ndopandaka pinda mstudio ndichi rekoda onzi dzangu dziri kubuda pari zvino asi nyori munhu akangokura achingoita zvekuimba ndaingofarira kuimba nekunyora nziyo chaiko ndakatanga ndiri mwana mudiki
saka vabereki neveukama vaiti kudii muchitanga kuita zvemagitare
vabereki vangu vanga vasingaenge zvishora havo asi vaikurudzira kuti ndiise dzidzo pamberi kana chizenge ndapedzawo chikoro ndapedza teshari then ndozoenderera mberi nemusic yangu
veruzhinji vari kuitambira sei mimanzi
ndakatanga kurelisa musi wa17 mei saka vavese vakawana mukana wokuti vange vachinzwa music iyoyi yandakarelisa vari kuitambira zvakanaka chose
shamwari nemachinda aingangotumira
matambudziko api yamunosangana nawo
challenge yandakatarisana nayo pari zvino challenge ndeyemari zvese zvinoda mari kupindengochipinda mustudio zvinochida mari kuti unge uchitorawo kana mavhidhiyo dzekuti vanhu vange vachikwanisa kukuziva zvese zvinoda mari
vangadewo kukubatai kutsvaga mimhanzi yenyu vanokuwanai kupi
ndinowanika pafacebook zita rampashoko vanokwanisa zvekundibata paemail yangu rampashoko@gmail.com uye vanokwanisa zvekundifonera panhamba dzangu dzinoti 071-790-3026
mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri
kuvatsigiri vangu ndoda kungoti ndinokutendai zvikuru rutsigiro rwenyu rwakandikoshera ndo runoita kuti basa rifambire mberi
Woza Friday mombotiratidzaka zvamunoita tinzo
mange muchinzwa kambo kanonzi vanotendwa musiki manzwa hurukuro yaitwa narudo matsika na Evans Zininga anga ariye kusouth africa musakanganoti kana muchida kupinda muchirongwa chino munokwanisa kuchibata pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465 0318 musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 nhasi apo tinenge tichitarisa zviri kubuda kusouth africa kuri kusarudzwa mutungamiri wenyika mutsva tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina gibbs dube munhau dzeisindebele
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.